vamwe vaona zvichitika vati vana vavafamba kubva pachikoro kusvika mugwagwa weLuveve Road vachibva vazodzorerwa kuchikoro nemapurisa. Pasvika Studio 7 pachikoro apa, vadzidzi vose vanga vakaunganidzwa nemapurisa vachibvunzurudzwa nezvikonzero zvekuratidzira. Vana vanosvika zana avo vabvuma kuti vange vapinda mukuratidzira uku vazopinzwa mune imwe imba yekudzidzira umo vanzi vanyore zvichemo zvavo vakazonzi vanyorewo mazita avo pasi. Mumwe mukuru wezvedzidzo kana kuti District Schools Inspector Mubulawayo amai Zanele Muyambo vaudza vana ava kuti havafanirwe kutyira kuti vachazoshungurudzwa. Vati zvichemo zvavo zvinokwanisa kugadziriswa nekukasika zvichagadziriswa.
If there are issues, let us not start by going to the street.
Kana paine zvichemo zvamunenge munazvo, ngatiregei kutanga taita zvekupinda mumugwagwa nekuti zvinoshatisa chimiro chechikoro chenyu. Kutaura kwandiri kuita kudai, ndinoziva kuti inzwi renyu ranzwika sezvamanga muchida. Asi zvakadaro chimiro chenyu chakanganisika. Tine nzira dzedu dzekuti vanhu vataure nadzo. Ngatidzishandisei kuti titaure zvinenge zvichitinetsa.
Pane mashoko ekuti mumwe mudzidzisi wepachikoro ichi ndiye akurudzira kuti vana ava varatidzire, asi pataedza kunzwisisa nezvenyaya iyi zvizere, mukuru wechikoro uyo angozviti anonzi Musimanga ati haabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Mumwe mudzidzi atisingakwanisi kudoma nezita kana kuburisa pamhepo senzira yekumuchengetedza audza Studio 7 kuti vadzidzi varatidzira pachavo vega senzira yekusafara kwavo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro, uyewo kuti vadzidzisi havasi kuita basa ravo nemazvo nekuda kwekuti havazi kuwana mari yemihoro yakakwana. Mumwe mubereki ati anonzi amai Mudhimba atsutsumawo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro pachikoro apa kubva pamadhora makumi mapfumbamwe kusvika pamadhora mazana mana nemakumi mana.
Isu tiri kutirwadza sevabereki, tobhadhara mari iyoyo pati kumba tosara tisina kana chekudya. Zvese kumaprimary mari yakakwira ma380 kubva kuma$36 chienda kuma380. Aisu tiri kukumbira kuti government igadzirise nekuti vanhu havasi kuhora.
Amai Mudhimba vati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvevadzidzisi kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyaya yedzidzo munyika. Zvichakadaro, Robert Masaraure, mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro kunyanya zvekumamisha, uko vanoti vadzidzisi vakawanda havana kudzokera kumabasa.
Zvitarisa kutanga kwaitwa zvikoro kusvika nhasi, zvikoro zvizhinji zviri kumaruwa zvatakataura nazvo hapana dzidzo yanga ichipiwa kuvana, pakurirwa kuvana, nekuti varairidzi vanga vasiko kana kuti pavanga varipo vanga vachiri kungogarawo zvavo vasina zvavari kuita, kuri kungotya kuti vakarega kuuya vangasvike pakushungurudzwa. Totarisawo mumadhorobha marairidzi vazhinji vari kungosvikawo vachingozvigarira nenyaya yekutya kushunguruku yekutya kudzikwa mabasa nehurumende, vanenge vangoripo vakagara zvavo. Zvinhu zvikaramba zvakaenderera mberi sezvimamirira zvakaita, zvichakonzera kuti vana vedu varida kugarira bvunzo vawedzere kufoira zvakanyanya kudarika mafoirirwo aitwa gore rapfuura. Tichikurudzira hurumende kuti dai yapindira nekukasika yapa madzidzisi mari inotenga.
Hurumende yakazivisa munguva pfupi yapfuura kuti iri kuwedzera vashandi vayo mari yemuhoro nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana, asi sangano reATUZ nemamwe anoti ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akati mari iyi ishoma zvikuru sezvo zvinhu zviri kudhura zvakanyanya munyika. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatiwo hurumende ine chido chekuda kuramba ichiita hurukuro nevashandi vayo, vamwe vacho vave kuramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKane Matema sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.